vamunanga vakatibatsi batsei zvimwe zvezvinhu zviri kune asi havana chinda pamwongo havana chinda panyaya zvekuti zvinhu zvese zvakafanana nemashodejizi eiwo mashodejizi eiudhu kukwira kusvika mutenge yezvunhu kushayikwa kwemabasa kushayikwa kweinvestment zviri kukonzerwa nechii havana kubata nyaya iyoyo saka vanhu vanokwanisa kutaura zvinhu zvese zvavari kukwanisa kutaura pamaproblemu ekuzimbabwe asi kana vatingaenda kundotsvaka kuti chinokonzera kuti musoro upene chii haukwanisi kurapa musoro uyoyo so vamunangagwa havana kuinda panyaya chaiyo chaiyo kuti nyaya iri munyika inonetsa ndeyezvematongerwo enyika nyaya iri muno inonetsa ndeyekuti vanotungamira vanosarudzwa sei sarudzo dzinoitwa sei mapadhi ehurumende akafanana nemasekuriti aparetasi anotedzera mutemo here anoshanda sei nevanhu nemasitizeni nyaya yatingatiyo rule of law pachirungu irimo here muzimbabwe kana tisina kugadzirisa dambudziko irero tingatarira tizive zvinhu zvese zvekubvarana naiko kechi asi tisina kutarira kuti takonzera zvinhu izvozvo chii vamunanga zvavana kutaura nyaya iyo nekudaro sena yavo yavakofanana nemamakwena yairetwana navamugade naiwo yavakata muna 2018 asi zvinhu hazvisi kufamba zvinhu hazvisi kuingirira mberi upfumi hwenyika huri kupfunduka corruption haisi kuregewa violence haisi kuregewa dambudziko riripo ngerei dambudziko remuzimbabwe nderezvematongerwo enyika
tinoona kuti mashoko ava munangagwa mazhinji anenge anga akanyanyonangana nenyaya dzezveupfumi chingava chii chikonzero chaita kuti vanyanyorerekera kune zveupfumi
aiwa nyaya yezveupfumi tingati inoafekta malivelihood dzevanhu inokanganisa nyaya dzeutano nyaya dzemabasa nyaya dzezvechikafu nyaya dzesocial infrastructure asi dambudziko riri muzimbabwe harisi reupfumi upfumi hunotouya nenyaya yekuti politics dzedu hadzina kugadzikana nenyaya yekuti government yedu system haina kugadzikana nenyaya yekuti vanhu vanokokana kuti kana munhu asarudzwa vanhu voti hasi tarira zvinoitwa musouth africa maelections akati aitwa nhasi the following day vanhu vanotanga kubuda ndovana economic freedom fighters vana ese vana ba vachisarudze dzakadini dzakachena dzinowirira nadzo endisa tambotaura but muno nenyaya yekuti zanu inoita chisori vana zimbabwe election commission vanotaura mapresidential elections 4 times masika takasiyana siyana.